manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro 10/27/2022 makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa dhora remunyika uye vachiti mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari uchabviswa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vari nhengo yebato reMDCT vaGiles Mutsekwa vashaya. Vanhu vokurudzirwa kupota vachienda kunovhenekwa navana chiremba kamwe chete pagore kuitira kudzivirira kukomba kwezvirwere zvakaita sezvegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vaparura zvirongwa zvavati zvichakwanisa kuti zvidzikamise upfumi uyo uri kunzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi wananga kumawere. Nonurai Jena anotipanya inotevera.
Vachitaura nevatore venhau muHarare muzvinafundo Ncube vati nyika ichaenderera mberi nekushandisa dhora rayo pamwe nere kuAmerica uye vatiwo vachabvisa mari yemitero pamafuta ekufambisa dzimotokari. VaNcube vati hurumende yave kuzviisa mumutemo kuti dhora remunyika nere kuAmerica acharamba achishandiswa kwemakore mashanu anotevera.
Vanhu vazhinji vanga vomhanyira tingangoti kumabhanga vachinotora zvikwereti nemari yekunze vachitemba kuti mutemo unozoti iwo vanokwanisa kuzvibhadhara nemari yemuno. Saka hurumende yati pachauya mutemo unosimbisa kuti vanenge vakwereta dhora rekuAmerica vadzose riri dhora rekuAmerica kwete kubhadhara nemari yemuno sezvakamboitika kumashure.
Hurumende inotiwo haisi kuzodzika mitengo yezvinhu asi vabhoroma vanoti iri kuhwanda nemunwe.
Hurumende yati haisi kuzounza maprice control. Izvo zvinova zvinofadza nekuti maprice control anoita kuti zvinhu zvisawanika tingangoti muzvitoro zvakasiyana-siyana zvenge zvava kungowanika panze zvinova zvinozoomera veruzhinji. Asi zvichakadero hurumende iri kuroimbwa yakaviga mupinyu sekuti kana iyo ichitaura kuti exchange rate yeInterbank kurova kuti mari yekunze inoshandiswa nemabhanga inonzi Interbank ndiyo inofanira kunge ichishandiswa pakuisa maprice yezvinhu price control pachayo sekuti havasi vese vemabhizimusi vanotenga mari yavo yekunze kubva kumabhanga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vatiwo
chikutanga chakakosha kuti tijekese ndechekuti in terms of my substantive policy changes hapana zvanyanya kushanduka kunze kwongoti minister wangotraya ku unza confidence yekuti senyika ticharamba tichishandisa multi-currency regime at least for the period ye NDS. Of course zvakakosha izvozvo kuunza a bit of certainty nekuti nyaya yemacurrency reform inyaya inounza a lot of uncertainty especially in terms of risk yekuti panogona kuwa neshanduko. Saka of course I'm not and this year hangu kuti zvinochanyaubatsira zvakadii kuunza stability in terms of exchange rate movement, but certainty in iyo inokosha zvayo in terms of enhancing a bit of confidence panyaya yema currency.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kushandisa mari yekuAmerica munongedzo wekuti hurumende iri kutenda kuti vanhu havana chivimbo nedhora remunyika, asi vayambira kuti mitengo haisi kuzodzika.
Pamukana kumabhizinesi kuti vashandise mari yavari kuda pakati pemaus dollar nemazimbabwen dollar, kubvuma hurumende kuti havana zvavari kukwanisa kuita iko zvino kuti vanhu vave nevimbo nemazimbabwen dollars. Ndofunga muri kuona kuti zimbabwen dollar riri kuita richiderera muuremu, richishayiwa uremu zuva nezuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Chokonya vanoti zvichatora nguva kuona kushanda kwematanho aya.
Zvavaita havo kuna gavhena ichokwadi, uko vasunga kuti hauchagoni kuinda kunokwereta mari. Ndinoona fanika zvingagona kufutizve, zvingagona kukanganisa mabhizimisi, nokuti kana usingagoni kukwereta mari munyika, zvinoreva kuti kana ungagona kukwereta mari yekutise mubhizimisi, zvinoreva kuti bhizimisi rako richatambudzika kuramba richiinda mberi. Saka indoona fanika zvichagona kuti mabhizimisi mazhinji avharike.
Vamwe vaturawo mamwe matanho avati akanangana nekurerutsira vashandi vehurumende. Vamwe vashandi vakatanga kuramwa mabasa svondo rapera. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zvou, vanoti zvataurwa navamwe hazvibatsire mushandi zvakanyanya.
Isu tinofunga kuti hazvibatsiri kunge tichitaura pamusoro peRTGS. Tinoda chisungo chinongori clear kuti ngatidollarizei.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende munyika reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbove Apex Council vaDavid Dzatsunga vanoti kana mari dziri mbiri idzi dzikashandiswa pamutemo, vashandi vehurumende vanofanirwa kutambiriswa mari mbiri dzose.
Kana dzakushanda vakuisa mutemo wekuti mari idzi dzishande dziri mbiri, zvaakureva kuti mari dzatinokorawo dzinokorwa dziri mbiri. Ndo maonero atinozviita kuti tozoona kuti ratio yacho inenge yakaita sei, 6-4 here kana kuti 4-6 whichever.
Hurumende iri kuita chipatapata chekuedza kugadzirisa upfumi mushure mekunge dhora remunyika raramba richishaya simba, zvakapawo kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation ikwire zvakanyanya zvekuda kusvika pamazana maviri kubva muzana kana kuti 200%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vagari vemusha weMabolwe kuBotswana uyo uri pedyo nemuganhu neZimbabwe vari kupomera mapurisa eZimbabwe Republic Police mhosva yekutadza kupedza kubiwa kwezvipfuyo zvavo zvinosanganisira mombe nevanhu vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitirwa mumusha uyu nhasi mangwanani pakati pevagari nevakuru vemapurisa eBotswana neZimbabwe vapimero ramukurwane navagodwi Matanga. Kanzura weMabolwe vaDr Makwati vanoti hapana chiri kuitwa nemapurisa eZimbabwe maringe nekupedza umbavhu wezvipfuyo munzvimbo iyi, kunyangazvo nyika mbiri idzi dzakabvumirana kuita izvi pamusangano wechikamu chechitatu weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa kuVictoria Falls muna kukadzi wegore rino.
Zimbabwe haisi kubatsirana nesu mukurwa hondo yekupedza kubiwa kwezvipfuyo. Mapurisa nemasoja eBotswana vari kurinda bhodha vega nokuti toona ivo chete vekuZimbabwe vasipo.
Nyika mbiri idzi dzakabvumirana pamusangano wekuti kurwisa kuparwa kwemhosva dzakaita seumbavha, kupinda mune imwe nyika pamwe nekuvhima zvisiri pamutemo nezvimwe zvezvinhu zvinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Varamakuru vanoti mapurisa eBotswana aita zvese zvakabvumiranwa, kusanganisira kuumbwa kwechikwata chiri kubatsirana nemapurisa pamwe chete nemasoja enyika iyi mukurwisana neumbavha pamuganhu wenyika mbiri idzi. Vachiti chitsvambe chava kuZimbabwe.
One of the interventions that you requested government to do.
Zvese zvamakakumbira kuti hurumende yeBotswana iite kuburikidza nebazi reBotswana Police Service rakazviita, kusanganisira kuumbwa kwechikwata chichabatsirana nesu nemasoja mukuchengetedza muganhu kuitira kuti umbavha hwezvipfuyo hupere.
Vachitaurawo pamusangano uyu vamatanga vati shuviro yavo kuitawo zviri kuitwa nemapurisa emuBotswana, asi kushayikwa kwezvikwanisiro ndiko kuri kuvadzosera shure.
Patichangopiwa mari nevebazi redu rezvemari reministry of finance, chagadziswa zvese zvakasaririra kumashure kunde hondo iyi.
Vaenderera mberi vachiti mapurisa eZimbabwe achadzika misasa kana kuti mabase camps pamugano neBotswana kuitira kuti varwisane neumbavha wezvipfuyo huri kuitika.
So as soon as possible we must be seen to be establishing land bases as well on this land inside.
Chibvumirano chatakaita ndechekuti zvinenge zvaitwa neBotswana nesuwo takafanira kuzviita, asi pari zvino tichakaomerwa nekuti hakuna mari.
Asi nyanzvi munyadze mari uye vari mudzidzisi wezveupfumi pachikoro cheGaborone University College of Law and Professional Studies vatatenda asharekete, vanoti muromo hauzarirwe nerwizi nokuti hurumende haina mari.
Hurumende yeZimbabwe panguva ino haina haingakwanisi kuti ipe vanhu mabasa nesituation iri munyika medu.
Tinoziva kuti maini imwe chete pasina kudiwa inokwanisa kuti bhadhare maticha, inokwanisa kuti bhadhare kana manesi. Zvino mai ndoona sokuti upfumi hwatinahwo munyika hwakagovanwa kudhara, saka hapana painobva kuti bhadhare maticha kana kuti bhadhare manesi.
Bepanaure Herald rinoti pane mamwe mapurisa ezrp aishanda nevaiba mombe, zvakapa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vombe chikwata chemakurukota chinoongorora nyaya iyi. Mamwe mapurisa akatobviswa kumuganhu wenyika neBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vaimbova gurukota rezvemukati menyika uye vakazoitawo gurukota rinoona nezvedzimba vaJiles Mutsekwa vebato rinopikisa reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora vashaya. VaMutsekwa vanga vari mutevedzeri wasachigaro webato iri. Vaigarawo vachitaura panhepfenyuro ino yeStudio 7. VaMutsekwa vainge vari muchuto vakasiya vave nechinzvimbo chameja. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webato iri vaWitness Dube.
Semuri MTC tarasikirwa zvikuru nekushayikwa kwaita National Vice Chairman wedu retired Major Giles Mutsekwa.
Mabasa vakaita muZimbabwe ndeapi?
VaMutsekwa vakabata basa guru chaizvo chaizvo mubato medu vachibva muhondo ndevamwe vevanhu vakabva vada kusimbisa kuona kuti hurumende iripo yevanhu vatema inoita zvido zvevanhu, kunyanya inoita inotonga vanhu vatema nenzira ichaunza bundutso kuvanhu vatema. Saka tizoona kuti ndevamo vakatotanga kupikisa hurumende yeZANU PF payakatotanga kuita zvehumbimbindoka vachiburikidza nekuumba bato rainzi Zimbabwe Unity Movement ravakaita muna 1990 vachizokukwidza musaridzo idzodzo. Ndo patakatanga kuonera kuti bato rinonzi ZANU PF rinobiridzira pasarudzo, nekuti nyango zvazvo zvumu yakazoita over 40% of the national vote yakatadza kuwana maseats muparliament. Pakuvumbwa kweMDC muna 99 vaMutsekwa ndevamo vakatanga kuvumba bato iroro vachizowana chikaro cheparliament vakamirira vari muprovince yekumanikaland ikoko. Ndokwavakashandira vachizoita co-minister wehome affairs during the inclusive government. Vakaramba vainesu mubato redu reMDC kusvikira pakushayikwa kwavazoita.
Pati pave neurongwa here pamusoro perufu rwavo pari zvino?
Vanga vasinganzwe zvakanaka kwechinguvana. vanga vakusauya kubasa ndofunga vanga vaine mwedzi mitatu vasingagone kuuya kumusangano nekuti vanga vakabatikana taingoshura kuti vachaponawo votanga kudzoka kubasa asi Mwari vazoita kuda kwavo saka tinochema zvikuru nemhuri yekwamutsekwa nemhuri yeZimbabwe yese nekurasikirwa kwataitwa negamba guru iri rakatanga kurwisa kubvira nguva yehondo kusvikira panguva yavazorara nhasi mugore ra 2022.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vachitaura vari parunare kuBulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Matunhu akawanda muAmerica ari kuenderera mberi achidzika mitemo inorambidza madzimai kubvisa pamuviri pavanenge vasingadi izvo zvakonzera kuratidzira vamwe vachitsigira danho iri asi vamwe vachirishora. Dare repamusorosoro muAmerica reSupreme Court rakatura mutongo nemusi wechishanu wekubvisa mutemo wainge uripo unonzi Roe v. Wade waipa madzimai kodzero yekubvisa pamuviri pavasingadi. Dare repamusorosoro rakati zvave kumatunhu kuti aone kuti anoda kupa madzimai aya anoda kupa madzimai kodzero here kana kuti kwete. Matunhu mapfumbamwe atorambidza zvachose kubviswa kwenhumbu. Kunyange hazvo upenyu hwemwana kana mudzimai huri munjodzi, matunhu aya anoti nhumbu haifaniri kubviswa. Matunhu atora matanhu aya anosanganisira Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Utah neWisconsin. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachigara kuTexas muno muAmerica vaKennedy Masie.
Tinoona kuti nyaya iyi yakonzeresa kuti vanhu vakawanda vataure nenyaya dzekodzero dzavo dzekusarudza kuti vanoda kuchengeta here nhumbu kana kuti kwete. Nyaya iyi inyaya yakaitwa makore apfuura yanga ichiona kuti kana munhu aive ane nhumbu aikwanisa kubvisa nhumbu kana yanga yaisati yasvika makore anga achitaurwa mumutemo imomo. But iko zvino tiri kuona kuti nyaya yaapo ndeyekuti Constitutional Court Supreme Court iri kutaura kuti uyu mutemo wekupa yatikati kodzero dzevanhu kuti vabvise nhumbu haingava uri mutemo unganzi unoprotektwa ne bumbiro guru remuno muAmerica yatinganzi constitution kana kuti federal law.
Mungatsanangura here vamasiye zvinoreva mutemo?
Mutemo uyu uri kutaura kuti Roe versus Wade uyu ikesi inogona kuve yakakanganiswa kutongwa kudhara uyezve inogona kuve yaitarisa yatingati marights kana kuti mutemo usiri protected muconstitution.
Zviri kuitika izvi zvinorevei kune mamwe matunhu aye ari kuti ari kuda kuti abvumidze madzimai kuti abvise pamuviri?
Uyu mutemo uyu uchareva kuti amwe mastate kana kuti dzimwe nzvimbo dzemuno muAmerica dzanga dzagara dzichipokana nekubvisa nhumbu kana kuti termination of pregnancy kana kuti abortion vachiisawo mutemo yavo vachidzika mutemo yavo inenge ichitaura kuti abortion kana kubvisa nhumbu inyaya inova isiri pamutemo uyezve ichisungisa. But tinoona kuti pane dzimwewo mastate akaita seChicago andikati Illinois achiri nemutemo unosupporta kana kuti usingabvisi yatingati maabortion. But nokuda kwokuti imwe amwe mastate akasaraunda kana kuti mamastate anosupporta mutemo uyu vari kudzika mutemo vanokwanisa kudzika mutemo vachibhana abortion. Zvichaona kuti mastates asina kubhana abortion achaita vanhu vakawanda vachapinda mumastate avo vachida kubvisa wachida kuone kwa kutuwa vise atingati numbu kana kuti abortion.
Gwete arinorwira kodzero dzevanhu vachigara kuTexas muno muAmerica vaKennedy Massie vachitaura vari parunare vari kuTexas kwakare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yazivisa nhasi kuti iri kuzotemera Russia zvimwe zvirango yakabatana nedzimwe nyika dzakabudirira dziri mugungano reG7. Izvi zvinotevera danho reRussia rekutanga hondo yekupamba Ukraine. America inoti ichapa Ukraine mari yekubatsirikana inosvika mabhiriyoni manomwe nechidimbu kana kuti 7.5 billion. Vatungamiri venyika dzemu G7 vari kusangana muGermany. Zvirango zviri kutemerwa Russia zvinosanganisira kumakambani ehurumende yenyika iyi ane chekuita nemauto, zvinoreva kuti nyika iyi inenge yotadza kugadzira zvimwe zvombo zvehondo uye kurambidzwawo kutengesa goridhe kuAmerica. Nekuda kwezvirango izvi, Russia inonziwo nhasi yatadza kubhadhara chikwereti chayo chekunze chemari inodarika zana remamiriyoni emadhora zvichakanganisa upfumi hwayo. Russia iri kuenderera mberi nekurwisa dunhu reLuhansk rave pedyo nekutorwa. Vakuru vakuru vehurumende mudunhu reZamfara muNigeria vanoti vachatanga kupa vanhu vemunzvimbo iyi pfuti zvichitevera mbavha dzarura dziri kupamba nekuuraya vanhu. Masvondo mashoma adarika vanhu vasere vakapfurwa nepfuti vakafa, vamwe makumi mana vakapambwa vari mukereke, mbavha idzi dzichiti dzinovasunungura chete kana dzabhadharwa mari. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira vanhu kuti vagare vachienda kunovhenekwa nana chiremba kuti zvirwere zvakaita segomarara remuropa kana kuti multiple myeloma zvibatwe zvisati zvakomba. Gomarara iri rinonzi haro nenyanzvi hariwanzobate vanhu vakawandisa, asi ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti rinobata vanhu vatema kunyanya. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi yezvirwere zveropa kana kuti hematologist pachirungu Dr. Moses Chatambudza vaudza Studio 7 kuti denda remultiple myeloma rinonyanya kubata varume uye rinokonzera kutyoka kwemabhonzo emuviri nembabvu.
Multiple myeloma igomarara rinotangira mukati memongo, mukati mwemongo mutsvuku uya wemabhonzo. Ropararira nemabhonzo mazhinji mumuviri, dzimwe nguva richizotapukira mukati meropa. Gomarara iri rinowanzobata vanhu vane makore anenge anodarika makumi mana, kunyanya vari pakati pemakore 50 ne-70 years. Rinobata vanhurume zvakati nyanyei kudarika vanhukadzi, asi rinobata vese vakadzi nevarume. Vanhu vazhinji vanowanzouya vachinzwa marwadzo mukati memabhonzo, kunyanya kurwadzwa nemusana, nembavhu kana nemuhudyu, zvinosakisa kuti mabhonzo aya atyoke zviri nyore.
Dr. Chatambudza vaendera mberi vachiti denda iri rinopedza simba zvakanyanya sezvo muviri unenge warasikirwa neropa rakawanda.
Dzimwe nguva mabhonzo aya anotyoka pasina zvizhinji zvamboitika, kana kungoti tedzei kana kungoti roverei kana padoo, munhu ototyoka zvakaipisisa. Dzimwe nguva vamwe vanouya vakatsimbirirwa musana negomarara iri zvokuti makumbo anenge akushaya simba. Zvimwezve vamwe zvevanouya vachinzwa kupera simba mumiri yavo nekuda kwekuti ropa rinenge rave shoma.
Imwewo nyanzvi yezvirwere zveropa Dr. Gilt vakaita guta vatsinirawo vachiti gomarara reropa iri rinonyanya kubata vanhu vatema kudarika vachena uye vaendera mberi vachiti denda iri sezvinongoitawo mamagomarara rinofamba mumhuri.
Mapumailoma inoonekwa muvanhu vatema kudarika kuvachena chero ichiwanikwa zvayo kuna vese varume vanenge vanoti affectwe kudarika vakadzi inonyanyoonekwa vanhu vakura makore 50 zvichienda mberi kana une hamai pedyo yakamboita mapumailoma zvine mukana wakati kurei kuti iwe unogona kuibatwa.
Dr. Gura vaendera mberi vachiti gomarara reropa rinokwanisa kurapika asi nyika ino haisati yava nezvikwaniso zvacho sezvinoitwa kunyika dzakabudirira idzo dzinokwanisa kuita inonzi bone marrow transplant kunova kubviswa mongo waparadzwa negomarara poiswa mongo mutsva une hutano kuti munhu ararame kwenguva yakareba.
Kune dzimwe nyika vanogona kuita inonzi bone marrow transplant yokuti kana unomwati kumailoma ukaitwa iyoyo unogona kutopora zvachose kenza yotopera. Tiri kuvimba kuti anytime soon tinogona kuita bone marrow transplant muno muZimbabwe. Kana mwati kumailoma ikakwaniswa kurapwa zvakanaka tichingoshandisa hedu mishonga nemapiritsi vanhu vazhinji vari kutorarama makore kana gumi kana kudarika zvizosiyana nokuti payabatwa yanga yapachinano chakadii.
Studio 7 yataurawo namuzvare Joyce Zvarevashe vanogara kuWaterfalls vakabatwa negomarara remuropa iri vanoti vari kurapwa vachipiswa gomarara kana kuti chemotherapy.
Makadini zita ndiJoyce ndiriwo anorarama nechirwere chekenza yemuropa. Ndakatanga ndazvimba muviri kusanganisira kumeso, maoko nemakumbo. Ndairwara ndichinzopera simba mumabhonzo kusajunga zvakanaka. Ndakandisina appetite, ndandisingagoni kuita chero chii zvacho ndega. Ndakaenda ndikanoonawo nachiremba vakati ndiitwe ma-city scan nebiopsy inova iyo kupiswa kanyama kadiki pamuviri wako kuenda kunoongororwa kuti kanei. Zvese zvakaitwa, maresults akabuda akati ndine kenza yemuropa. Ndakaitwa macycles angu anokwana kuita 10. Chemotherapy yaidhura, inodhura asi zvakabudirira.
Kudzivirira chirwere ichi sezvimwe zvemagomarara, vanhu vanokurudzirwa kudya chikafu chechinyakare chakaita sesadza remhunga, zviyo uye kupota vachigwinyisa muviri. Vanonwa doro nekuputa fodya vari munjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Sangano reMulti Myeloma Research Foundation riri kuAmerica rinoti hakuna mushonga wati wawanikwa unorapa gomarara reropa, asi varapwa vanokwanisa kuwana rubatsiro runorerutsa mararamiro avo vaine denda iri zvokuti vamwe vanogona kutorarama makore anodarika gumi kubva pavanenge vatanga kurapwa kana kupiswa gomarara iri. Sangano reCancer Registry iro riri pasi pebazi rezveutano rinoti gomarara reropa ndiro rimwe remagomarara mashanu atekeshera nenyika, zvokuti ongororo yakaitwa nesangano iri inoratidza kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vakafa negomarara iri mugore 2017. Vanhu zviuru zvinomwe 7000 vanobatwa nezvirwere zvemagomarara akasiyana siyana pagore munyika, uye achiuraya vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu 1500 pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidzi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nezve urongwa hwekufambiswa kwemari nenzira yekuedza kudzikamisa upfumi zvaturwa nasi negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nagavana weReserve Bank Dr. John Mangujga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa dhora remunyika uye vachiti mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari vabviswa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vari nhengo yebato reMDCT vaJiles Mutsekwa vashaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya imina Praxidis Jeremiah munaudze isiNdebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 inhlangula 2022 ngu Praxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Government has clearly stated its intention of maintaining a multi-currency system based on the dual use of the US dollar and the Zimbabwe dollar in the main. However, the market's lack of confidence in the multi-currency system is causing us challenges. And I want to assure you that this multi-currency system is here to stay.
Uhulumende weZimbabwe useveze ukuba eZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kufike umnyaka ka-2025.
Namhla njengebandla le-MDCT silokudana kakhulu, sehlelwe liyezi elimnyama, sivuke silahlekelwe ngabakhokheli bethu ababili, ubaba uJiles Mutsekwa obe National Deputy Chairperson webandla lethu le-MDC.
Owake waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe uretired Major Giles Mutsekwa akasekho. Ikansile yakobulawa yazise ukubana kayisoze yenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela namhla kuze kuyefika umgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe useveze ukubana eZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ka-2025 ekupheleni kwehlolo olwe National Development Strategy 1. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli zindaba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe uZulu ukhululekile ukusebenzisa idola leMelika ndawonye leZimbabwe. Uthe loba nje umnotho welizwe ubhekane lobunzima, uhulumende uzama ngendlela zonke ukuba izisebenzi zakhe zithole konke ziwufunayo ukubalisa iholo ngedola leMelika.
Changing the multi-currency system in law. Government has clearly stated its intention of maintaining a multi-currency system based on the dual use of the US dollar and the Zimbabwe dollar in the main. However, the market's lack of confidence in the multi-currency system is causing us challenges. And I want to assure you that this multi-currency system is here to stay.
Uncube uqhubeke esithi imali yakuleli kumele uZulu ayiqhakathekise loba nje kusobala ukuba abantu abaningi abayifuni imali. Ingcitshi kwezomnotho zithi eZimbabwe libhekane lobunzima ngoba ngendlela isimo somnotho esimi ngayo idola leMelika yilo sokumele lisetshenziswe. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera.
Akula okune ozatshintsha lapha, abantu bazaqhubeka besebunzimeni ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi izisebenzi eziningi zithola ama-salaries ngama-Zimbabwean dollars. Nxa Minister of Finance esesithi yena ama-US dollars asesebenza njalo, so kusitsho ukuthi ama-business amaningi azaqhubeka ukuplayisa into zawo ngama-US dollars. So kuthiya abantu abaningi ebunzimeni.
Enye ingcitshi unkosikazi Rejoice Mjimba uthi indlela ezivakwe nguNcube azuze ziguqule lutho ngoba abantu bevele sebesebenzisa idola leMelika.
Ubunzima buyaqhubeka bukhona noma
uhulumeni esethe wavuma i-multi-currency system kubahlali baleli lizwe ngoba loba uthenga ngentengo yakuleli RTGS izinto zifakwe ngesilinganiso zemali yase-America i-USD eyiyo elesisindo ukudlula imali yakuleli lizwe. Akula mehluko okhona nge-dollarization ngoba intengo yokudla lempahla lakho konke okusetshenziswa nguZulu wakuleli lizwe kuya nge-rate ye-USD eyiyo elesisindo. So kuyafana nje ukuthi abantu basazo uba lezi ndleko eziningi.
Lokho kugcizelwe ngenye ingcitshi uMnumzana Mlungisi Dube.
Endabeni yemali okhanyisweni kwemali kuzabe le mali ye-America ezayenza ukubana kungathi kuqhubeka kusiba ngcono, kodwa sibe sesinanzelela ngokufanayo ukubana laba abangaholiyo ama-United States dollars impilo yabo izabe lama-challenges njengoba vele sikunanzelela ukukhwela kwezintengo. Okusidanisayo kakhulu ukubana uminister labanye bakhe basakhulumanga ukuthi bazayehlisa njani i-inflation.
Embikeni wakhe uNcube uzame ukupha amacebo angaphathisa kunhlupho ezibhekane loZulu, kodwa evuma ukuba uZulu kasathembi uhulumende. Uqhubeke esithi ilizwe lemali yakwele Melika engenayo kuleli, kodwa esithi ukuze umnotho uthuthuke kumele kusetshenziswe imali yakuleli. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wake waba ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya eZimbabwe uretired Major Giles Mtsekwa akasekho. Umtsekwa obhubhe namhlanje ekuseni eHarare ubesele mnyaka engamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Njalo waba ngumphathi ntambo kahulumende womanyano we-Government of National Unity phakathi komnyaka 2009 kusiya ku-2013 engowebandla le-MDCT elalikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai. Okwamanje obese ngumsekeli kamgcini sihlalo ku-MDCT ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monjora. Umuyi uMtsekwa wakhethwa ukuzikhundla ezimbalwa ngowake wakhokhela i-MDC isamanyene uMnumzana Tsvangirai. Waba njalo lilunga ledale lephalamende okwesikhathi eside imela iMutare North kususela ngomnyaka 2000 kusiya ku-2008. Senelise ukuxhumana loMnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa uMnumzana Monzora ngale imfa.
Namhla njengebandla le-MDCT silokudana kakhulu, sehlelwe liyezi elimnyama, sivuke silahlekelwe ngabakhokheli bethu ababili. Oqala ngubaba owabeka phansi intambo kubutho engumeja ubaba uCharles Mtsekwa osichileyo obe ngu-National Deputy Chairperson webandla lethu le-MDC. Ubaba uMtsekwa ngumuntu olwise kakhulu ukuthi kugcwaliseke izifiso zabantwana beZimbabwe abazilwe besilwa bekhipha umbuso wabelungu. Kusukela ngezikhathi zayizolo khona ngale sithola nje uZibuse ungomunye wabantu abaqalisa inhlansi yokuphikisana lohulumende kaRobert Mugabe ngokumbona ukuthi kenzi kuhle kabusi abantu ngemfanelo. Uke wakhokhela ibandla leZoom, wayengumkhokheli webandla kuZoom, ibandla lenza kuhle kakhulu ngokhetho luka-1990. Kuthe sokubunjwa-ke i-MDC ngo-1999 ngomunye njalo wabantu ababumba ibandla esiyangena eParliament ngo-2000. Kanti ngesikhathi sohulumende wokubambana ube nguminister we-Home Affairs, okutshengisela ukuthi ngumuntu obethembakele kakhulu, ngumuntu obelwela ilungelo labantu. Ngakho silokudana, siyakhala kakhulu. Kanti njalo kobulawayo kudlule njalo umama uMildred Mangena Dube obe ngu senator emele uBulawayo wakwaba umkansela kwe Victoria Falls ibandla lisanda kubunjwa ube sengu senator ongumunye layo sitshiye namhlanje ngakho ke kubandla le MDC isikala sibili namhlanje sibe sikhulu kakhulu ela namhlanje kalisisela ngakuhle kodwa sithi hayi Dudu kuzimuli zakomtsekwa Dudu kumuli zako Mangena Dube siyobonana kwelizayo sekungathi bangalala ngoxolo aba kokheli bethu amaqhawe lamaqhawekazi ethu
lo ke bekungumnumzana Witness Dube webandla ele MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ikhuluma lapho ngemfa kamnumzana Msekwa kanye leka senator Mildred Dube. Ikansile yakoBulawayo yazise ukubana kayisoze yenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela lamhlanje kuze kuyefika umgqibelo. Ukansile uthi uzaza aqale ukubutha izibi ngeviki ezayo ngomvulo. Lokhu uthi kubangelwe luhlelo olusungulwe enzikini yedolobho. Isikhulumisa likansile unkosikazi Nesisasiba Mpofu uchasisa okuningi ngalokhu.
Idolobho lakoBulawayo liyazisa izakhamizi ezihlala kuma-low density areas ukuthi kule iviki siqala ngomvulo 27 June kuze kuyefika iSaturday 2 July siyabe singabuthi izibi from ama-low density areas. Imota ezibutha amabhimu zizabe zisebenza ku-CBD, ku-Central Business District, lapho isabe si-intensifya khona in-cleaning esingathi slab blitz khona. Idolobho lakoBulawayo nxa likhangela ukubutha kwezibi siyananzelela ukuthi imota esilazo kathesi zilutshwana. Nxa sikhangela ezifunakalayo nxa idolobho lisebenza kuhle sifisa ukuthi ngabe silezi mota ezifika 25 refuse compactors but okwakathesi sile 10 and out of those 10 eziningi ziyafa sigcine sibe lezilutshwana kumbe ezifika 7 or 8. Lokhu kuthi ukuthi amanye ama-task esiwenzayo daily njenge-CBD sigcina singenelisi njalo ukuthi sibambe i-CBD le-low density areas on a daily basis kuba nzima. So kule iviki sile blitz sesithethe izimota ezibutha ku-low density areas ezecouncil ukuthi zibuye zike zi-intensify ukuklina idolobho ku-CBD. Esikunanzelelayo futhi i-littering le dumping intensive edolobheni ngenxa yabantu nje abasebele culture yokulahla izibi mahleyana. Sizasebenza sikhangela ukuklina ama sanitary lanes lapho kusulezibi khona. Siyenze imopping exercise le kule iviki bese kusithi ngomvulo next week mhla ka 4 July sesibuyela njalo sikollecta kuma low density areas. Uma sikhangela ukubutha kwezibi koBulawayo kuma high density areas silezi mota as a community as a qhatshwayo kumbe ezicontractwe ngucouncil ama community trackers asincedisayo ukubutha izibi from door to door bese sihambisa lapho osingathi central point icouncil ibisibutha isihambisa ku landfill site. Lokhu kuyasiphathisa ukuthi indawo zethu ema high density areas lapho sihlala khona kuhlale kuhlanzekile. So siyacela ngalesi sikhathi laba abahlala ku low density area sigcine izibi zethu kuze kufike iviki ebuyayo lapho siza resume khona ama exercise yokuthwala izibi. Okuqathekileyo in the long term ukuthi kufanele sizuze izimota eziningi ukuthi siyenelise ukucover iCBD kuhle kumbe efficiently. Siyacela bakithi izibi sifake ebhimini singalahli yonke indawo. Ngiyabonga.
Lo ke unkosikazi Nesisampofu isikhulumele secouncil yakoBulawayo. Inhlanganiso elola ilungelo lokuya emacansini lokuzivikela kulokho eyePlanned Parenthood yaseMelika isihambise emthethwandaba iziphathamandla zesabelo seUtah kwelemelika kulandela kumiswa kokuba omama abazithweleyo bekhuphe isisu. Isabelo lesi ngesinye sezabelo ezingamashumi amabili lasithupha 26 ezilakho ukuthathela phezulu isinqumo sedale leSupreme Court osokwesula isiqa somthetho weRoe versus Wade obesivumela abantu elizweni lonke kuba belelungelo lokukhupha isisu. Idale leSupreme Court lenze isinqumo lesingolwesihlanu. Abesindaba abeReuters babika ukubana inhlanganiso lo ithi akukho emthethweni ukuba isabelo seUtah sivimbi ngesiphangiphangi abafuna ukukhipha izisu betshengisela emigwaqweni. Abantu beMelika besola ukwethule lidale leli, bakhona njalo abathakazelela okwenziwe yiSupreme Court. Ababona ngokwenzakalayo bathi lokhu kulakho ukudala ukuxokozela emhlabeni jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, ake sizwe ingxoxo eyenziwe umnumzana Machoba Nancube, igqwetha elilwela lelungelo loluntu, Elo Gibbs Dube weStudio 7.
Isinqumo somthethwandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunanzelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi achiyeneyo abebekhangelele ukuthi iMelika yilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonitshwe belingaba umzekeliso ongcono. Kodwa lesi sinqumo ke esikubonayo ukuthi hayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana labo Zimbabwe.
Nxa sesikhuluma ngokukhipha izisu kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kulo mthetho okhona kodwa okuthiwa yi-Termination of Pregnancy Act, lowo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo kumbe for izizathu lezo ezilandelayo, ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni kumbe ingaba ingozi kumama kumbe i-pregnancy leyo itholakale qhwala esikhalele ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Yizo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lakho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So ke esikubonayo ukuthi hayi eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho. So abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezihlakalo lezwe engizigqambileyo ngaphezulwini.
Umnumzana Machoba Nancube ligqwetha elilwela ilungelo loluntu limuzwe lapho exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isaziso sikahulumende sokuthi imali ezijiyeneyo zizaqhubekela phambili zisetshenziswa eZimbabwe ukuguqela idola leMelika. Ngokwanda kodubo lokusebenzisa izidakamizwa lokuthengiswa kwazo ngokungekho emthethweni, uZulu weZimbabwe kutazwa ukwabelana amacebo ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo elizweni seziphatheka ngobuningi empini yokulwisana lalolu duko. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi ezibona ngenhlala kahle kaZulu zithi udubo lokusetshenziswa kwezidakamezi solubhakile eZimbabwe. Abasakhulayo yibo abahlaselwa kakhulu yilolu dubo, begcine sebesebenzisa lezi zidakamezi ngoba bezithola bengelamisebenzi besindwa yimpilo. Unkosikazi Nomuhle Maplanka wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi ngokubona lobu bunzima obubhekane labasakhulayo baphuma lo mcabango ukuxoxa imihlangano yokucebisana labo kabili ngenyanga zikhathi zonke.
We have realized a rise of the population in our support groups
especially in Harare, where most
abantu abangena kuma support group lawa ikakhulu eHarare. Okwamanje sesilama support group anje edlula ayisithupha eHarare.
Uthi ama support group lawa atholakala ezabelweni ezinhlanu zeZimbabwe, lapho abahamba besabelana ulwazi lozulu ngezidakamezi lemfundiso esifika ke la kuzisebenzi kwezempila kahle.
We have been doing a lot of trainings around the country. We have trained the nurses, we have trained people from the correctional services.
Sesungule imisebenzi yokufundisa abongikazi labantu abaku correctional service ukuze bezwisise ngendlela abangaphatha ngazo abantu abanye.
Uthi njengenhlanganiso bayajabula ukuba amacebo abo amungelwa nguhulumende aphuma eyiwo awangena kugwalo loluhlu lweZimbabwe National Drug Master Plan eyamungelwa nguhulumende nyakenye. Umnumzana Washington Kadi Shawe wenhlanganiso Helping Hand Trust uthi baphathisana labantu abaphakathi kwalolu dubo njengenhlanganiso.
In our organizations we have got psychologists that we have who are dedicated to talking to these young
people. Psychologists esilawo amele ukuphathisa abalenkinga yama drugs. Abanye sibathumela ku rehabilitation siphinde sibazise ukuze bebe lokukwenza empilweni yabo.
Umabhalani jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jaffet Moyo uthi ukuvula lokwengezelela kwemisebenzi ngenye yendlela engehlisa lolu dubo ikakhulu kwabasakhulayo, ngoba imisebenzi lasemsebenzini kungavunyelwa ukusetshenziswa kwezidakamezi
kule mthetho ethize enqabela ukuthi umuntu akwanise ukungena emsebenzini kumbe asebenzise imitshina edakiwe. Kukhona ama procedures athize anqabela ukuthi abantu bangaze bakwanisa ke ukusebenzisa ke okudakayo. Kulama penalties athize njalo.
Uqhubeka ethi lasemisebenzini bangatholakala abaphazamisa imithetho enje, kodwa akuvamanga kulokho abakubonayo.
Loba nje kuyatholakala ukuthi abantu balahlekelwa imisebenzi ngokuthola bebanjiwe ke ngokudakayo. Kodwa ke ama illicit drugs athize kulutshwana ukuthi asetshenziswe emsebenzini ngemthetho ekhona elandelwayo kumbe eyavunyelwanayo ngema-industry ngama-industry.
Ngokuqonga kwenkinga zezidakamezi eZimbabwe, uhulumende sowabumba ikomiti yabaphathintambo ejonge ukulwisana nalolu dubo. Njalo umongameli Emmerson Mnangagwa watshela idale lephalamende yabatsha kunsukwane esanda kwedlula ukuba iqhuba kakuhle lomsebenzi noma kumele iqinise kulimpi yokulwisana lezidakamezi. Amazwe omhlaba ananza ilanga lokulwisana lezidakamezi lokuthengiswa kwazo ngaphandle komthetho, kanti abomnyango wamazwe womhlaba abe-United Nations e-ofisini ebona ngezidakamezi lamacala bethi ucwaningo olwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwafumana ukuba abantu abayizigidi eziphose zifike kwezingama-300 275 million babesebenzisa izidakamezi, abayizigidi ezingamachumi amathathu lasithupha 36 million babo behlaselwe izifo ezihambelana lokusetshenziswa kwezidakamezi. Lokhu lakho kugcina kudala ukuthi abantu babhekane lenkinga kwezempilakahle, ukubuyiselwa muva kwezomnotho kumazwe athiyeneyo, ukulwisana emideni, ukulimala emsebenzini, ukwanda kwengozi emigwaqweni, ukwanda kobugebengu lobusela lokunye. Indikimba yalonyaka ithi Addressing Drug Challenges in Health and Humanitarian Crisis. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Imizamo yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo phakathi kweZimbabwe leBotswana kwesatshelwa ukubana sokungabuyiselwa emuva yikuba mpofu kweleZimbabwe engelamali yokuqhuba ezinye inhlelo ukubana kuvikelwe ubusela. Intetho lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Ele Botswana lihamba phambili kufakeni imizamo yokumisa kuntshontshwa kwesifuyo phakathi kwelizwe lelile leZimbabwe. Lokho kuphume ngesikhathi uSikomishini wamapholisa wakweZimbabwe umnumzana Godwin Matanga ethekelele isigaba esemngceleni phakathi kwamazwe omabili. IZimbabwe leBotswana zavumelana ukusungula inhlelo ezithile okugoqela ukufaka inkamba zamapholisa lamasosha endaweni ezitheneyo emngceleni kuyindlela yokwenqabela ubusela. EleBotswana selisungule lolu hlelo kukanti uMatanga othele eZimbabwe lisasengemuva.
Time Botswana had established 8 bases and of late you now have 9. So as soon as possible we must be seen.
Isivumelwano yikuthi kufakwe inkamba zamapholisa eLebotswana selifakile lathi kumele siyenze njalo kucele leZimbabwe sisalinde izimali kuhulumende.
Isikhathi esiningi kusilela kwemali ucele leZimbabwe ngenxa yesimo somnotho sekubuyisele emuva inhlelo okumele siphathwe ngamazwe amabili. UMatanga kade ebizwe eHabron isiphathamandla sikahulumende kamongameli uMkhwetsi Masisi ukuthi atsho ukuthi uhlelo lokwenqabela kuntshontshwa kwezifuyo luhamba ngaphi ngakucele leZimbabwe. Lokhu ngemva kokuba amazwe amabili abumbe ikomithi yokuthi kuliswe kuntshontshwa kwezifuyo emzini esemngceleni phakathi kweZimbabwe leBotswana. Abalimi emangweni wemango abafana lomzana Mhlupheki Dube bathi eleZimbabwe uzamilela lo lichiche kulolu daba.
Siyakuyabongeka ukuthi ilizwe leBotswana lithatha amanyathelo amaningi amakhulu kangako abalisa lokuthi kube lemichina yakulezi nsuku ethiwa ngama-drone yokuhlola umngcele ukuthi kwenzakalayo emngceleni. Ngiyathemba lelethu ilizwe laseZimbabwe kukhona lakho abangabe bekuzama mhlawumbe bekhanywa yikuthi iminwe kayilingani phakathi kwamazwe omabili. Siyazi ukuthi elethu ilizwe lingane lesadonsa gadalala ngoba umnotho welizwe ungani awumanga kuhle.
Udube uqhubeke sithi abalimi abahlala ngaphansi belinde uhulumende kodwa sebethatha amanyathelo okulwisana lamasela ezifuyo.
Kule mzamo yezakhamizi yokuvikela ukutshontshwa kwezifuyo esiye sibona esingani imizamo leyi isiva imvama. I think ngikhumbula ngani umbonano umango wobhiti khona ngapho lapho sathola futhi imbiko yokuthi izakhamizi zibambe amasela zisebenza yena leyo komiti yokuthi abahlali behlangane bebe yikomiti yokunqabela ukujonjwa kwesifuyo kuthiwa yi-anti-stock theft committee. Iyo imizamo embona ngani isifaka izithelo.
Enyangeni esanda kwedlula abeZimbabwe labeBotswana babulele omunye okade cacanelwa ukuthi ungomunye wamasela ezinkomo emangweni weGwanda. Izifuyo zintshontshwa nxa zonke zomncele osekudale ukuthi kube lokumanyana phakathi kwabalimi bamazwe omabili bezama uqeda lolu dubo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usahlangana lomunye wakhe umongameli Masisi phezu kwalolu daba okwabonwa kubunjwa ikomiti phakathi kwamazwe omabili yona iyetheswa umlando wokubona ukuthi udubo lontshontshwa kwezifuyo lungaqedwa njani. Ngingumqondisi Dube oyindaba Abaza Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Bonike isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili sisonke kodwa singeke hlukane
zihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende waseZimbabwe useveze ukubana eleZimbabwe lizaqhubekela phambili lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Lokhu kubikwe ngumphathintambo ubona ngezimali umnumzana Mthuli Ncube. Wake waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe, uretired Major General Giles Mutsekwa akasekho. Ikansile yakoBulawayo yazise ubana kayisozenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela lamhla kuze kuyefika umgqibelo. Silogqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.